Mabita wakonjana na wanduna watasa mchangi na watawanda juwarara Vanu tulakaita musangano ni mtungwe dare lele chokot Vachuwole sana mamiru wakaita nyai pakatipi wadili ava uye kuchicha chungwa lini dini Wakonjana wakaita kudare ili wachinyuta kuti Zimbabwe Electoral Commission kana kutizeki yakakanganisa kupa mavhoti avo kuna vanduna avo vakanzi nezek ndivo vakakunda asi vakonjana vari ivo vakakunda vanotangi vanoti nyaya iyi iyo dzeki yakabvuma kuti yakakanganisa yakanzwikwa zvechimbichimbi muchambers nezuro uye muchongi wedare iri akati ichanzwika nemusi wechitatu
zvakaitika nezvokuti judge vari kutonga nyaya iyoyi vakashedza mapate konjana neni gweta rake Dexter Nduna negweta rake kuti vauye kumaofisi ajudge tichionesana pamwe chete kuti nyaya iyi yotongwa sei maererano nemadebts kuti musi wakati kwete wachakati musi wakati kwete wachakati musi wakati chete chakati kusiya nyaya iyi yadi yapera yatongwa najudge pakazowirirana kuti musi wa 22 August ndo pachadzoka futi mapati ese pamberi pajudge
vamutangi vanoti pamusoro penyaya iyi pane neimwe nyaya zvichitevera petisheni yakaitwa mudare iri svondo rino neimwe nhengo yakakundwa wovashingirirai canisius bobo nepeoples rainbow coalition vabhobho vanoti sarudzo yekuchegudu west inofanirwa kudzokororwa sezvo vatsigiri vavakonjana vakarova maajendi emamwe mapato apo mavhoti aiverengwa asi vanotangi vanoti pamutemo petisheni yavabhobho haimirise dare kupa mutongo panyaya yekutanga sezvo dzakasiyana nekuda kwekuti panyaya yekutanga dare rinofanirwa kupa mutongo wekuti ndiana akakunda zvichitevera kukanganiswa kuyerengwa kwemavhoti kwakabvuma nezek
petisheni yako njana yaka iri nyore kunzwisisa nokuti petisheni yako njana ndeyekuti wakauya kukoti kuti koti itsinhire oitsinhidzire zvakataura nezeki kuti iye konjana ndiye akahwina mumakwikwi echegutu west constituent kunyange zvazvo zeki yanga yashedzera nduna saiye anga ahwina pakaonekwa kuti panga paita mistake pamutemo zeki haigoni kugadzirisa mistake iyoyo zvinenge zvaakunzi nomutemo koti ngaichi gadzirisa mistake iyoyo ndosaka konjana ari pamberi pedare
vamutangi vanoti petisheni yavabhobho inofanirwa kuzopinda kana pave nemunhu akakunda zviri pamutemo vachiti petisheni yavabhobho yakurumidza kuenda kudare sezvo akakunda asati adomwa nedare gweta ravanduna vazvarara vati hapana chavanotaura panyaya iyi sezvo yave kumatare nyaya dzekupikisa dzakabuda musarudzo dzevaviriri veparamende nedzemakanzura dzave kudarika makumi matatu neshanu kudare reelectoral court ukuwo nyaya yekupikisa dzakabuda musarudzo yemutungamiri wenyika ichanzwikwa nedare reconstitutional court nemusi wechitatu ndakamirira studio 7 muchinhoi ndini apa chigoriwa